nengo the Citizen Coalition of Change dzekuna ku Canada kuti tinyatsoita zvataita gore tinyatsotanga gore rino iri kuti tiite an event inonyatsonangana ne kuti tiraise mari yekubatsira vanosvipika kuZimbabwe panguva ino yatinenge tichisupporta the president weCCC Advocate Nelson Chamisa's Christmas Cheer Fund. Saka takangobatanawo isusu vekuCanada pamwe neveprovinsi yese yeAmerica veNorth American Province kuti tingoita mudeme mudeme tibatsire vanoshupika kumusha. But isi zvivanyanya kubva pakuna president wedu Nelson Chamisa vanozviita every Christmas kuti vanoita Christmas Cheer Fund where kutinodonata kune vanenge vasingakwanisi kana kuti vanoshupika kana kuti vakwegura kana kuti zvirema kuti tingovaitawo kuti vawane chinovapawo kamufaro kadiki panguva inenge ichifara vanhu vese.
Inzira dzipi dzamakashandisa vabako kuunganidza mari?
Ndingati takashandisa nzira mbiri kana kuti ndingati maitiro mairi atakaita kuti tireze mari. Chekutanga takatanga takumbira kune mamembers edu, membership yedu, tikati no, tiri kudawo kuti tiite Christmas Cheer Fund ya president gore rino. Kune vanokwanisa, pamunenge mangokwanisa ipapo, tinenge tichingobatanidza tese. Ndopatakaita kafundraiser kedu nobvakaburitsawo kamari kakaburitsa. Kazoburitsa kamari takazoti no, isisi kuno kuCanada takuchiitawo Christmas Cheer Fund dinner dance. Patinobva tatanga kuronga dinner redu ndokumva tatangawo kuritengesa kuri advertiser within community tisingatagite chete vanhu veCCC but taingotagita diaspora community yese yemuno muCanada. Saka event yedu yakazoitwa musi wa 17 December ende kwakauya vanhu vakati wandei. Matickets edu takatengesa paEventbrite kwakauya vanhu vakati wandei ende vanhu vakati wandei kwakauya mamemba edu yemuno muCanada kukauya vanhu vegeneral community yemuno muToronto kunyanya nevakabva kuMontreal and we had a few vakabva kuAlberta also vamwe vakabva kuNorth American Province vachiuya kuzosupporta event yedu which was quite a success.
Saka vanhu vapi vamunozobatsira uye varipi?
Vajonga ndingati vanhu vatiri kubatsira ava tinonyanya kubatsira vanhu vari kuZimbabwe ende vanhu vari kuZimbabwe ava ndevanenge vari mucommunity yatinogara isusu kuZimbabwe ikoko. Vanhu vanozivikanwa kuti vanoshayika, vanhu vanozikanwa kuti zvirema, vanhu vanozikanwa kuti ichirikadzi. Saka vanhu ava vanonyanya kuonekwa nevanhu vanogara imomo mucommunity, ndo vanouya nevanhu ava ende tinonyanya kungoita vekuZimbabwe chete nekuti vari kuona kuti diaspora vazhinji vacho vanozvikwanisira zvakawanda ende vanhu vanozvishandira kuno. Saka tiri kungotageta vari kumusha chete.
Zvinhu zvamuri kutarisira kunge muchiita gore negore here izvi zvekuunganidza mari yekubatsira vanotambura?
Ndingati ichi chinhu chinoitika paChristmas and Christmas inouya gore negore. Saka zvinhu zvatiri kutarisira kuti Christmas dzese dzichatevera tichange tichiita chinhu chakadai sezvamataura kuti chinhu chiri kutambirwa nevakatambira rubatsiro kumusha ende vari kuzvifarira. Ende musangano weduwo zvakaonakira kuti ukaita chinhu chakanaka kudai zvinotibatsira pakuti tionekwewo kuti tiri musangano unonyatsoita kee, unodawo kuti vamwe vanhu vanenge vasingakwanisi kuti vafare paChristmas vavewo nemufaro unenge uine munhu wese.
Ishoko ripi ramungasiyira vana veZimbabwe vangava vari kunze kwenyika kana vari kuZimbabwe?
Shoko randingada kuti ndipe vamwe vedu vari muno mudiaspora vasati vaitawo zvakadai ndechekuti nyika yedu munoiziva, nyika yedu munoona zviri kuitika, nyika yedu munoona kuti vanhu vasingakwanisi kuwana vawanda nevamwe vanokwanisa kudai vachizvishandira vachiwanawo chekubata havasi kukwanisa nekuda kwemamiriro akaita upfumi hwenyika yedu nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munyika medu. Saka chinhu chakanaka kuti panguva dzakadai, panguva dzeChristmas kudai, kana vachikwanisawo kubatsira, batsiraiwo vanoshupika, batsiraiwo vasiri kuwanwa. Makasungunuka kuuya kuzobatana nesu, mukabatanawo nesu mukauyawo nekamauya nako ikako mukaisawo ipapo tinokwanisawo kuti tinobatsira vakati wandei. Isusu takangoti isusu aiwa takasununguka kushanda nemunhu wese anenge achida kushanda nesu, even kana muchida advice on how to do it since tambozviita kudai tinokubatsiraiwo mwoitawo zvenyu nekusaidi kungoti tibatsire vanhu vekumusha vasiri kukwanisa kuti vavewo nemufaro kuti vave ngaveo ne Christmas yakanaka. Christmas dzamunoziya dzataiita makare kare paya sekuti munhu wese aiuya ainge akafara, munhu wese ainge achimwawo tii nechingwa, munhu wese aidyawo huku nemupunga. Zvakanaka kuti tingobatsirawo timbotraya kuti vanhu vari kushayawo vavewo nenguva yakanaka pakanguva ikakaka Christmas kekuzvarwa kwemwana wamwari. Ndatenda hangu.